Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 29, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chokwadi kuti vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 vawedzera zvakanyanyisa. Kunyanya vhiki rino tinoona kuswera pane zuro. Makesis akakwira ne76, zuro uno akawedzera ne17. Izvi zvino zvatanga tisataona muZimbabwe kubva pakatanga chirwere chino.
Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika yose hwanga hwasvika pazana nemakumi mana nevapfumbamwe nezuro manheru. Asi uwandu uhwu hunogona kukwira kana kusakwira manheru ano apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Zvakanga zvakaunzwa nebato reMDC Alliance zvokumisa kuti pasatorwa mamwe maMPs pamwe asabuditswa negroupu rinana Kupe nana Monsora vachiti havasiri chirazvaraswa nekuti vanzaiwa ivo sebato hatisi kuziva kuti vane bumbiro here ringavakodzeresa kuti vakwanise kuuya kudari.
Dare redzimhosva rinorasa chikumbiro cheMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa chekuti muzvare Tokozani Kupe vasadzinge nhengo dzebato ravo muparamende. Vatambi venhabvu vari kuvoswana vobhadharwa kwemwedzi mitatu kunyange hazvo pasina mitambo iri kuitwa nepamusana pechirwere cheCovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika yose vave pazana nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 149. Uwandu uhwu huri kuramba huchikwira zvakanyanya zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu 10 and 9 kana kuti 17 vaine chirwere ichi kubva pavanhu zviuru zviviri nemazana 4 nemakumi mapfumbamwe nevashanu 2495 vakavhenekwa nezuro. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vasvikawo pamakumi 27 kana kuti 28 uye vafane chirwere ichi vachiri vana kana kuti 4. Izvi zvinouya panguva iyo vana chiremba pachipatara cheGweru Provincial Hospital vakabudirira nezuro wakare kusunungutsa mudzimai aive nepamuviri aine chirwere cheCovid-19 muchiitiko chinove chekutanga muZimbabwe. Vana chiremba ava vakakwanisa kusunungutsa mudzimai uyu kuburikidza nekumuvhiya kuti vakwanise kuburitsa mwana. Uwandu hwevanhu vavhenekwa kuona kuti vane chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete munyika yose hunonzi wasvika pazviuru 40,449 kana kuti 40,847. Chipatara cheJohns Hopkins chemuAmerica chinoti pasi rose uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwadarika ma5,500,000 kana kuti 5.8 million, kuchitiwo vafa vadarika 360,000 kana kuti 360,000. Chipatara ichi chinoti vanhu vaongororwa pasi rose vadarika 10,500,000 15.6 million. Muno muAmerica vanhu vanodarika 1,090,000 kana kuti 1.7 million vabatwa nechirwere ichi uye vashaya vadarikawo 1,561 kana kuti vadarika 101,620. Mumwe chiremba ataura akazvimirira Dr. Gilson Mandigo vanoti zvinotyisa kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwanyanya kukwira zvikuru svondo rino. Asi vanoti chakanaka panyaya iyi ndechekuti vanhu ava vari munzvimbo dzavakachengetedzwa kana kuti quarantine centers. vanoti izvi hazviito kuti vanhu ava vazokwanisa kuparadzira chirwere kune vamwe vagara vari munyika vari kunze. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Chokwadi kuti vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 vawedzera zvakanyanyisa. Kunyanya vhiki rino tinoona kuswera pane zuro makesis akakwira ne76 akabva asvika pa132. Zuro uno makesis edu ecovid-19 akawedzera ne17. Izvi zvino zvatanga tisataona uno muZimbabwe kubva pakatanga chirwere chino.
Tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi uwandu hwevanhu vari mumaquarantine center vari kubva kunze. Munotii nechiitiko ichochi?
Kuwedzera kwaita makesis aya vanova vakawanda vacho vari vanobva kune dzimwe nyika dzakatikomberedza, vana South Africa, vana Mozambique. Kune ratidza kuti senyika vanhu vari kutestwa mumaquarantine. Vanhu ava ndekuti dai vanga vasiri kutestwa vaizokwanisa kuparadzira chirwere ichi mune vanhu vari muno. Asi kana vachinge vabatwa nechirwere vasati vasangana neruzhinji rweZimbabwe, zvinhu zvakanaka.
Tiri kunzwawo kuti vanhu vari kugara mumaquarantine center imomo vari kunyunyuta kuti havasi kubatwa zvakanaka, uye vamwe vari kutonzi vari kutiza munzvimbo idzodzo. Zvii zvamungataura?
Tinokurudzira kuti hurumende inyatsokuongorora nekunatsurudza maquarantine centers aya, nekuti kana achinge asina kunaka vanhu vachigara vakawanda, mvura kusina, zvinogona kukonzera izvo kuti chirwere ichitapuriranwe mumaquarantine imomo. Saka zvinhu zvakakosha kuti hurumende inatsurudze maquarantine centers edu. Tinoziva mazuva apfuura aya pane vamwe vari kunzi vakatiza kumaquarantine akasiyana-siyana. Izvi zvinoeka kuratidza kuti maconditions emumaquarantine haana kunyanyonaka. Dai makanaka vanhu havaitizi. Chimwe chinotishungurudza panyaya yevanhu vari kupinda vachibva kune dzimwe nyika vachiuya muno ndevaya vasingapfuuri nepabhodha chaipo, anoita bhodha jambi. Hongu tine vawedzera mazuva apfuura aya, asi vanoita bhodha jambing hatizivi kuti vangani, ende ndivo vanogona kupedzisira voparadzira chirwere muno muZimbabwe.
Kuveyo nyaya iri kunzi ndeyekutanga kuitika muZimbabwe yekuti vana chiremba vanobatsira kusunungutsa amai vane pamuviri vari murwere wecovid-19. Zvii zvamungataurawo?
Ndinotora nguva inokurokotedza bazi rezveutano pamwe chete nevana chiremba namukoti vekugwero ava vakwanisa kuita operation yekusungunutsa amai vanga vane chirwere checovid-19. Iyi operation yekutanga yaitwa muno muZimbabwe. Izvi zvinokudzwa, zvinoratidza kuti hazvisi zvose zvakaipa zviri kuitika mubasa rezveutano. Saka tinoda kuvatenda, tinoti rambai makadzvanya.
Vanga vari Dr. Gilson Mandigo vachitaura vakazvimirira vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutongi wedare repamusoro vaTawanda Chitapi varasa chikumbiro chakaiswa nenhengo dzeMDC Alliance dzichida kuti dare iri rimise kudzingwa muparamende kwenhengo dzebato radzo sezvakaitwa naMuzvare Tokozani Kupe vachiti MDC Alliance haisi pamutemo. Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachirasa chikumbiro ichi nhasi, mutongi wedare vaTawanda Chitapi vati MDC Alliance harisi bato riri pamutemo sezvo pasina chinoratidza kuti ibato rakaumbwa zviri pamutemo. VaChitapi vati gwaro rakanyoreranwa nevaive mutungamiriri weMDCT Mushakabvuva Morgan Tsvangirai nevatungamiriri vemamwe mapato matanhatu ari muMDC Alliance kana kuti Alliance Agreement richiri benyu uye hapana humbo hwakazvitsa kwa kudare nebato ravachamisa. Unoratidza kuti gwaro iri rakapera kushanda pakaitwa sarudzo yemuna 2018 sezvakasvitswa kudare nemagweta eMDC Alliance. VaChitapi vatiwo MDC Alliance haina kana bumbiro remitemo rinoratidza kuti ibato rinogona kumiswa mumatare. Vachiti vakakwidza nyaya iyi kudare havana kupa humbo unoburitsa pachena kuti MDC Alliance ibato rakavambwa sei. Zvaturwa nedare zvatsinirwa negweta ramuzvare Kupe muzvinafundo Love More Maduku.
zvakanga zvakaunzwa nebato reMDC Alliance zvokumisa kuti pasatorwa mamwe maMPs pamwe asabuditswa negroup rinana Kupe nana Monsora vachiti havasiri chii razvaraswa nekuti vanzaiwa ivo sebato hatisi kuziva kuti vane bumbiro here ringavakodzeresa kuti vakwanise kuuya kudaro nokuti sitanga takati kuti munhu auye kudaro anofanira kuuya ne achitaridza kuti ndiri munhu anokwanisa kusuwa zvekulaw zvezve saka ivo havana kuita izvozvo havana constitution yavakaisa padare havana kana chavakanyora pasi kuti tino operator so and so ndozvangoti najaji azviiti uchiuya kucourt ndezvemutemo wemabatare iriko pati iriko iri kunze kwenyika vakati vakataura kuti tinozikana kwese kwese saka jaji ati hausiwo mutemo mutemo wauti ndinozikana kwese kwese anoona manzwa zvicharwa izvozvo unofanira kutaura kuti uri chii une bumbiro remutemo here makafoma riini munoita maoperatire kuti tikwanise kukunzwa saka izvozvo zvindo zvaita kuti vatadze kubudirira panyaya yanhasi
asi mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti simba rehove riri mumvura kwete kumutongo watorwa nedare.
Mutongo wapiwa nedare taunzwa asi isusu sebato tinoti ticharamba tichishandira vanhu tichibatirana nevanhu kuti tione kuti zvatikutarisana nazvo senyika ndozvinoramba zviri pamberi nokuti mukaona mutongo waitwa nedare iri kunyanya kunanganidzana nekuti ndiani ane masimba kana kuti ndiani ane position ipi isusu zvatoda kunyanya kutarisana nacho ndechekuti nhamo iri kuitika muZimbabwe nzara iri kutarisana nevanhu kushaika kwemari kushaika kwemagetsi kushaika kwezvipatara kushaikwa kwezvinodikanwa nevanhu ndo patoda kunangana napo ipapo hatisi kuda kunyanya kutarisana nekuti masimba kana kurwisa iswa sebato isi charamba tichingodzokera kuvanhu nokuti simba redu isusu haribve kudari simba redu rinobva muvanhu saka ticharamba tichingodzokera kuvanhu
vaDouglas Monzora avo vakave munyori mukuru weMDCT zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court wekuti vachamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo vati havasi kuzongodzinga nhengo dzeparamende zvisina tsarukano.
Tapiwa mukana wokuti kana tichida kubvisa ma members of parliament tinobvisa ma members of parliament asi handicho chinangwa chedu isusu tirikufara kuti party yavatsvangirai yanzi iriko party yavatsvangirai yanga yauda kutorwa party yanga yavatsvangirai yanga yauda kubiwa saka tinotenda nezvabuda mudare nhasi kuti isu taonekwa tisina mhosva tahwina kesi yedu zvakare tanga taendeswa kucourt tichinzi hatina mvumo yekubvisa ma members of parliament zvaonekwa kuti ma members of parliament ari ku opposition ku parliament uko nde MDC yavatsvangirai ndochinhu chakanyanya kukosha ichocho saka tiri kuzvikudza zvikuru tiri kuzvitenda zvikuru zvaitika izvi party yedu yanga yakubiwa party yedu yadzoka zvakare.
Mutongo wanhasi unoreva kuti chikwata chamuzvare Kupe chinogona kudzinga nhengo dzeparamende mudare iri dzakabva kudevera vatsvangirai pamwe nenhengo dzesenate nemakanzuro akasarudzwa muzvigaro izvi achibva kuMDC yakasiyiwa navatsvangirai vasati vafa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti bato reMDC rinogona kutsemuka nepakati zvakare zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court nemutongo waturwa nhasi uyu inova mitongo iri kupa masimba kuna muzvare Kupe kudzamara vaita kongresi zviri pamitemo inosarudza mutungamiri mutsva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vatambi venhabvu vanobva kuZimbabwe vari kutambira zvikwata zvakasiyana-siyana muBotswana vanoti vari kufara zvikuru nedanho rakatorwa nesangano renhabvu muBotswana, iro rakabuda nechisungo chekuti mutambi wese wenhabvu yepamusoro abhadharwe kwemwedzi mitatu kunyange pasina mitambo yenhabvu iri kuitwa nepamusana pechirwere checovid-19. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo pasina mitambo yenhabvu iri kuitwa nepamusana pechirwere checovid-19, sangano reBotswana Football Association kana kuti BFA rinoti rakatora danho rekubatsira vatambi venhabvu vari kushupika mushure mekunge sangano rinoona kodzero dzevatambi munyika iyi reFootballers Union of Botswana raisa chikumbiro. Munyori mukuru musangano iri vakosana masasing vanoti vakaisa chikumbiro ichi sezvo hurumende yeBotswana kuburikidza nebazi remitambo netsika rakanga ratora danho rekubatsira zvizvarwa zveBotswana chete.
Tine komiti iri kuongorora kubatsira avo vari kusangana nematambudziko akaunzwa necovid-19. Nokudaro takaita chikumbiro kuBFA chekuti vatambe venhabvu mumaungano ePremiership League neFirst Division vanobva kuZimbabwe nedzimwe nyika vapihwe mari kuenderana neidzo dziri kupihwa zvizvarwa zvemuBotswana.
VamaSasing vanoti mutambi mumwe nemumwe anotambira mugungano reBTC Premiership ari kubatsirwa nemari inosvika zviuru zviviri nemazana mashanu emapula emuBotswana, kwotiwo avo vanotambira mugungano rinotevera gungano repamusoro vari kubatsirwa nemari inosvika chiuru nemazana mashanu emapula. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reBFA vatumo mupatani vanoti vari kubatsira vatambi kubva mumwedzi waKubvumbi, chivabvu uye chikumi kuburikidza nerubatsiro runobva kusangano renhabvu pasi rose reFederation of International Football Associations kana kuti FIFA. Mutambi wechikwata chemuchiti chanda Chiefs Terence Mandanza audza Studio 7 kuti urongwa uhu wamubatsira kwazvo sezvo chikwata chake chisina kwachinowana rubatsiro rwemari.
Hapana setimu yese mukazvitarisa itimu yekuti yanga ichitsvaga sponsorship, saka taichitorelaya nemagate taking, saka zvinoreva kuti kushayikwa kwemagame kwakatoaffecta move wese atagara tiri vanhu vekuti tatichitomboaffectwa nenyaya dzechi dzemari, saka nezvakazo zvaitika manje zvine zvatoinhange isina sponsorship.
Morris Ruzivo uyo ari kutambira chikwata chiri pamusoro petafura eBTC Premiership cheSecurity Systems anoti ramangwana rakafanira kurongerwa nevatambi vebhora saiye.
Yandivhura maziso ini ndiri pachangu, yandiratidza kuti bhora hachisisini chekuti ungavarayirwe nacho worelaxa because anything can happen nenhau yebhora.
Pane zvizvanwa zveZimbabwe zana nemakumi matatu nevatatu vari kutamba nhabvu muzvikwata zvemuBotswana. Nyanzvi munyaya dzekurongera remangwana uye vachishanda nekambani yeBotswana Insurance Company Limited vaNewton Jazire vanoti vanhu vakafanira kugara vaine zvirongwa zvekutsigirwa nemari munguva yematambudziko munguva yakaita seCOVID-19 global lockdown.
COVID-19 yakawana munhu wese asina kugadzirira nemuno muBotswana matiri. Isumu insurance zvatakaronga ndezvekuti isu nehurumende ngatichibatana tite yatinoti disaster recovery plan yeinsurance. Hurumende kuuya kwayo iri kubetsera kuitira kuti munhu wese akwanise kubhadhara, nokuti kana hurumende ikasava pati yechirongwa ichocho kubhadhara mapremium acho anenge akatikwirei.
Sedzimwe nyika pasi rose, Botswana yakamisa mitambo yenhabvu mumwedzi waKurume senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus uwo unokonzeresa chirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Tarisa zviri kutevera munhau.
Tokukumbira kudai government yatimita hafwe yatiitira nzira dzekuti tidzokere kumba, itisubsidize macosts if maairlines achichacha mari dzakawanda because kunoku we are worse off. Hatisisina mari, hatisina chikafu.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvoyaura zviri kuUnited Arab Emirates uko kwazvakavharirwa zviri nekuda kweCOVID-19. Asi tisati takupenya iyi nedzimwe, chimbonzwai masaisai ezvirongwa zvedu pasatellite.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelstat 20 kusvika mwedzi unouya Chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakavharirwa nelockdown kuUnited Arab Emirates zvinoti zviri kuda kubatsirwa nehurumende kuti zvidzoke kumusha. Zvimwe zvezvizvarwa izvi zvave kurarama upenyu hwehwakungwaku. Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Vanhu vakavharirwa kuUnited Arab Emirates kana kuti UAE vanoti vakanga vaenda kunyika iyi vamwe vachishanyira hama neshamwari, vamwe vaenda kunotenga zvinhu zvekuzotengesa vadzoka kumusha, vamwe vachinotsvaga mabasa ekuita vari ikoko. Vari kuUAE chirwere cheCOVID-19 icho chinokonzerwa neutachiwana hwecoronavirus chakabva chaputika. Nyika dzepasi rose ndokutora matanho ekuvhara miganhu yadzo senzira yekuderedza kutapuriranwa kwecoronavirus. Vakange vakaronga kudzoka munguva yakavharwa miganhu pamwe nekufamba kwendege vakabva vatarisana nematambudziko akawanda sezvo vakange vasisina mari. Nepamusana pekuti dambudziko iri rakange rabata vanhu vakawanda, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika yeUAE zvakatanga urongwa hwekutsvaga kuti vanhu vangani vari kuda kubatsirwa kudzokera kumusha uye nekuvanyoresa mazita avo. Mumwe wevanhu ava ndeamai Patience Nyagura, avo vanove mumwe wemaadministrator wechikwata chevanhu ava paWhatsApp. Amai Nyagura vanoti mushure mekunge mazita evanhu vanodarika 150 aendeswa kumuzinda weZimbabwe muUAE hapana chavakazombonzwa.
Takazongonzwa nhau dzekuti vanhu vese vanyoresa, vanhu ivavo vanosvika 154. Saka takamirira kudaro, takazonzwa zvezvakunzi mazita aya aendeswa kuembassy kuti vagokwanisa kutitsvagira rubatsiro. Kubva ipapo hatina dzimwe nhau dzatakazombonzwa kusvika muzuva ranhasi.
Amai Nyagura vanoti kunyange havo vaine rombo rakanaka rekuti murume wavo ari kushanda haachawane mari yake yose yemuhoro sezvo yakakamurwa, izvo zvave kuita kuti upenyu hwavo huvaomere.
Takatomirirawo kuti ndege ikatsvagwa ikawanikwa mwedzi usati wapera, zvimwe kuda tinobatsirika nenyaya yekuti mari dzataida kuzobhadhara ndege iyi ndo dzimwe dzachona dzatiita kutoshandisa kuti tigova tinobhadhara dzimba nekuzotenga chikafu mwedzi unouya.
Mumwe mudzimai uyo angozvidoma nezita rekuti Joylin anoti aishanda muZimbabwe asi aive atora zororo rekushanya kuUAE uye nekutsvaga mukana wemafuro manyoro. Mudzimai uyo anoti zvinhu zvaomera vanhu vakawanda vari muchikwata chezvizvarwa zveZimbabwe ichi zvekuti vamwe vavo vange vari kutorarama nekuwana chikafu chekupiwa nevamwe vechitendero chechiMuslim panguva yezororo reRamadan iro rakapera. Anoti kunyange hazvo ndege dzikanzi dzave kufamba, vakawanda vavo havana mari inokwana kutenga matikiti uye shuviro yake ndeyekuti hurumende ivabatsire.
Hongu mari yatinayo inogona kunge iri shoma, but tiri kukumbira kudai gavhumendi yatimita hafwe yatiitira nzira dzekuti tidzokere kumba, itisubsidize macost if maairlines achichacha mari dzakawanda. Because kunoku we are worse off, hatisisina mari, hatisina chikafu.
Mumwe murume wechidiki Vatinashe Dube vanoti vaive vaenda kuUAE vachishanyira shamwari dzavo dziri kushanda ikoko vachitsvagawo mukana wekuwana basa. Asi vaDube vanoti shamwari dzavo dzave kunetsekawo kuvachengeta nekuda kwekuondomoka kwehupfumi kwakaitika mushure mekuvepo kwechirwere cheCOVID-19. Mumiriri wemuzinda weZimbabwe muUAE vaJetron Dlovu havana kubatika patakafonera muzinda wavo ichida kuziva zviri kuitwa neZimbabwe pazvizvarwa zvenyika zvinoti zviri kushupika munyika iyi. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika vaKindness Baradza vabvuma kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kunetseka nekuda kwelockdown. Vati komiti yavo ine urongwa hwekuunza kudare reparamende gurukota rezvekunze kwenyika vasipusiso mwoyo kuti inzwe kubva kwavari kuti hurumende iri kubata sei nyaya dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kunetseka nekuda kwecoronavirus.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika dzakafanana neUnited Arab Emirates, Britain, South Africa, Botswana vari kutotambura izvozvi zvekutoti maripots atiri kunzwa ndekuti kuChina vari kutoti munhu anenge visa expire vakutoti chidzokera kumusha. Saka zviri kunetsa vasikuita yatikati muchirungu kurinyiwa mavisa. Tinadzo nyaya idzodzi zvekutoti inini sekomiti yangu ndakadedza minister weforeign affairs kuti titaure navo nenyaya iyi. Saka vari kuuya, tiri kusangana navo svondo rinouya muswe chipiri.
Gwetari noru ira kodzero dzevanhu uye vari mukuru musangano re Human Rights Watch mudunhu rekuchamhembe kuAfrica vadewa mavinga vanoti basa rehurumende kuti ibatsire zvizvarwa zveZimbabwe zvingade rubatsiro sezviri kudiwa nezvizvarwa izvi zviri kuUAE.
Hurumende yeZimbabwe ichishanda nemaembassy ayo ari kunze inofanira kuona kuti yaunza zvakanaka zvizvarwa zveZimbabwe zvine chikumbiro ichocho zvisingakwanise kudzoka zvega, nekuti ndiro basa rehurumende iroro kuzvizvarwa zvenyika pasi pebumbiro remutemo. Ndo zvatitakaonawo zvichiitwa nedzimwe nyika. Vana South Africa vaitumira dzindege kunotora zvizvarwa zveSouth Africa zvaiva zviri kuChina vasingakwanisi kudzoka kumusha asi vachida kudzoka kumusha. Zvakarewo riri dambudziko rekuti pamwe zvichida zvikwanisiro zvishoma. Hurumende yeZimbabwe inofanira kuti ikumbire vanobatsira kuti vana veZimbabwe vatakurwe zvakanaka vadzoswe kumusha.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti vanhu vakawanda vari kubuda munyika vachinotsvaga maforo manyoro kunze kwenyika, sezvo Zimbabwe yave nemakore anodarika makumi maviri zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Asi nyanzvi idzi dzinoti zvimwe zvizvarwa zvenyika zviri kusangana nematambudziko akawanda zviri kunze kwenyika, izvo zvinozopa kuti zvitsvage rubatsiro kuhurumende kuitira kuti zvidzokere kumusha. Pari zvino pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kudzorwa kubva kuSouth Africa neBotswana mushure mekunge zvaenda kunotsvaga maforo manyoro kunyika idzi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yashika nguye kuti tichienda kuna Mafilas Musanganya uye weStudio 7 achitiudza zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Dr. Ranyaya, ishu yedu isusu kuti hatisi kunzwanana kunyanya nemapurisa. Ndo vanhu vatiri kugara tichinetsana navo kozi zvavari kunyanyoita mapurisa kavari kunyanyoti harasa zvakanyanyisa mudara. Ndaitoda kutotaurawo ipo chaipo chaipo pastudio 7 kozi hatingatizvoni isusu ka nekuenda kunotenga chingwa kumashops kwapfungwa dzakanaka, nekuenda kurengi kunotenga muriwo ndosangana nepurisa ndiudza inini kuti ndofanha kuva netsamba. Tamba yacho nakuti ndine noiwana inini ndikaenda kubhesi kwavo kutalibhesi vari kuti hatina tsamba, vari kuda mari, vanoda 5 years. Saka inenge ichibva kupi zvinhu zvakaoma kudai so nemamiriro akaita situation. Ndo vanhu vari kushupa ende ndo vanhu vari kutonetsa ivavo, ende ndosaka tinogona kuzopedzisira ka takutongoti ukaroho wadzorera. Ende tinenge takutozotarisa futi kuti mupurisa wachona ari kugara papi after that. Kana aita zvokundi harasa inini ndiri kuenda kumba kwaanogara ende ndichazoendawo netimu rangu. Tinopedzera takuita noizi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus pamwe nemutongo wapiwa nedare redzimhosva pagakava riri mubato reMDC Alliance pamwe neMDCT. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika yose wakwira kusvika pazana nemakumi mana nevapfumbamwe pakasvika nezuro manheru. Asi uwandu uhwu hunogona kukwira kana kusakwira manheru ano apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. dare redzimhosva rinorasa chikumbiro cheMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa chekuti muzvare Thokozani Kupe vasadzinge nhengo dzebato ravo muparamende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 inkwenkwezi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ebantwini abahlolwe izolo batholakala belegciwane leCOVID-19 eZimbabwe, bakhuphule inani lasebelaleli gciwane elizweni laya kwabalikhulu lamashumi phose amahlanu 149.
Kotazani yathi ukuthi akuna nto thiwa i-MDC Alliance. I-Alliance ikhona, i-MDCT iyi-part of i-Alliance, okwasayinwa khona uba kuthangira esaphila manje sekuphethe umama uKhulu. Into engekhoyo lokhu abakubiza be-MDC Alliance Party abadila icala ngo-2019 kwi-Congress yabeGweru.
Umthethwandaba we-High Court usulahle isicelo sebandla le-MDC Alliance sokumisa ibandla le-MDCT ukuba lixotshise amalunga aleli bandla edale lephalamende.
Ngazalwa ngo-1990 ngizalelwa esibhedlela sasempilo kwakumhlaka 6 August kuncwaba kasiphela. Ngasuka lapho ngase ngisiyafunda eJaunda Primary School. I-secondary education yami ngayenzela futhi eGwanda eManama.
Kuwoza Friday liviki silomculi opheka njalo umculo acule umdumo we-house. Usimbarashe Kodzai owazakala ngegama lakhe lokucula uKOD. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ebantwini abahlolwe izolo batholakala belegciwane leCOVID-19 eZimbabwe abalishumi lasikhombisa bakhuphule inani lasabalaleli gciwane elizweni laya kwabalikhulu lamashumi phose amahlanu 149. Abantu laba ngabanye babavele emazweni angomakhelwane agucela eleMozambique, South Africa leleBhilithani abagcinwe endaweni ezishiyeneyo zelizwe kuquarantine. Lokhu kutsho ukuba asebegula lomkhuhlane okwamanje sebesedlula ikhulu 117 ngoba kusinde abangamashumi amabili lathoba minembili 28. Kwafa abane. Asebehloliwe kubana bale COVID-19 loba hachi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amane 40,847. Kuthi ke abakolitshini le-John Hopkins University lakwele Melika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi phose eziyisithupha 5.8 million. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu lengxenye 361,066. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili 2.6 million. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyenwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 129,565. Labulala inkulungwane phose ezine 3790. Kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu 53414. Kubika abenhlanganiso ye-African Union.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini beinternet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele lakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umthetho ndaba weHigh Court usolahle isicelo sebandla leMDC Alliance sokumisa ibandla leMDCT ukubana lixotshise amalunga leli bandla edale lePhalamende. Ngenyanga edluleyo, ibandla leMDCT laxotshisa amalunga edale amane. Isinqumo esethulwe namhlanje sithi ibandla leMDC Alliance alingeke lathi lizimele lodwa phandle kweMDCT ngoba lingela sisekelo sombuso. Ngalokho ke umthetho ndaba uthe okwenziwe yi-MDCT ukuxotshisa amalunga leli bandla ePhalamende kusemthethweni. I-MDC Alliance ibikhweze lolu daba emthethwandaba isithi luthoniswe ngesiphangiphangi, kodwa idale lithe akula lutho olukhomba ukuba nalo lolu daba lumele lutholiswe ngesiphangiphangi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda ngalesi sinqumo.
Impi ka president Nelson Tamisa inye ibroke injalo kayikashintshi ngeyokuthi kulungiswe udaba lokuhlupheka kwabantu kweZimbabwe, njalo ukuthi abantu kweZimbabwe bathole ubukhokheli lobumeli obusuka kibo. Ngalolo hlobo asibona ukuthi kulokho kukhona okuzatshintsha. Upresident Nelson Chamisa wawina amavota angu-2.6 million. Ulabantu abakhethayo njengomkhokheli webandla, ngalokho kuzaqhubeka ngaleyo ndlela. Udaba lokuthi umkhokheli wami ngubani asilodaba oluzalungiswa ngumthethwandaba kumbe ngababusayo abathatha ababusayo. Udaba olulungiswa yimi mina muntu engizikhethelayo kuchisa phansi kumbe kuqanda phezulu.
Sizwa besithi sizwa bona labo abecele labo Thokozani Khuphe besithi bazabiza kumbe ukuxotshisa amanye amalungu edale lePhalamende lithini ngakho?
Abameli bakaZulu edale lePhalamende bakhethwa nguZulu. Ngalolo hlobo uZulu weZimbabwe onguye olilunga lakuqala likahulumende, nguye osekhangelela ukuthi aqale ukuthatha amanyathelo aqondileyo ukulungisa ukubola owelizwe leli. Siyazi ukuthi kathesi uhulumende weZanu uzama ukubulala ibandla likapresident Nelson Chamisa ngoba ezama ukuthi abe lokhu entshontsha, njengesi ubolele ukuthi batshontshe i-$1 million banika batakona ukuthi banike umntaka mnumzana umnangagwa. Mbonekanelezo zifanele zilungiswe, njalo omunye umkhokheli ozimiseleyo ukulungisa indaba efana nalezo ngupresident Nelson Chamisa.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uChris Gande uphinde waxoxa lesikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli we-MDCT, umnumzana Khaliphani Phugeni, othi bazaxotshisa wonke amalunga edale lePhalamende angafuni ukulandela izixwayiso zebandla labo.
So i-alliance izokhumbula ukuthi bathe bona sebengumhlangano o-separate from i-MDCT, but i-constitution yakhona ayikho. Kodwa naye into engifuna ukuyichazela abalali bekhaya ukuthi bangalahleki kulo, i-court ayizange yatho, even i-supreme court ayizange yatho ukuthi akunanto kuthiwa i-MDC alliance. I-alliance ikhona, i-MDCT iyi-part of i-alliance, okwathiwa yena khona uba kuthangira esaphila manje sokuphetha umama uKhuphe. Into engekhoyo yilokho aba MDC Alliance Party abathi layiqala ngo-2019 kwi-Congress yabeGweru. Yiyo i-court ethi akunanto enjalo. Alliance yathana kwakuthangira i-MDCT eyi-part of it ikhona yona, kodwa le iphathi yabo abayibiza MDC Alliance yengekhona.
Selizathatha sinqumo bani kathesi kulandela lokho okukhulunywa ngumthethwandaba?
Hayi, angithi abantu bazikhethela phela ngesilungu bayibiza bethi a voluntary organization. So ma u volunteer ukuthi wena ufuna ukuba part of us, usuphinda njalo volunteer ukuthi awusafuna ukuba part of us. Akho nto esingayenza thina ukuthi nje sivume ukuthi awusafuna ukuba part of us.
Okutsho ubana liza xotshisa na amanye amalunga ebandla le-MDCT asedalele ephalamente?
Laba abathi abasebandleni lethu asizothini kanti ngoba phela sikwazi ukuthi sigcine abantu angengichaze kanti umuntu ma esiye ephalamente uye ephalamente liyasebenzela abantu bezimbabwe elandela into ezimthumele ukuthi ayenza thina ephalamente manje ma esejika yena ethi akasayifuni ukwenza lokhu ezimthume khona thina sizomthuna kanjani uzobe esimkhuphe sibhela bese sifake umunye esizomthuma alalele into ayithunyiweyo.
UMnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDCT ubekhuluma lapho le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 p.m. sitholakala ku-909 medium wave laku-4930, 6040 laku-15460 kHz ku-short wave.
Uyise womunye wenkokheli yabasakhulayo yesifazane ebibotshiwe yathunjwa lokuhlukuluzwa e-MDC Alliance, uMnumzana Henry Chimbiri, uthumele abezindaba umbiko othi onkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova sebeze bakhululwa ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail namhlanje. Umthethwandaba kaMantshi ohlale izolo unqume uvumela abathathu laba ukubana bahlawule isibambiso sebail. Icala labo ladluliselwa phambili ukuze lithethwe mhlaka-13 Ncwabakazi lonyaka. Imigoqo eza lemvumo yokuhlawula ibail igoqela ukubana bayezibika emapholiseni kanye phakathi kwamaviki amabili lokuthi bahlale kukheli abayiphe abomthetho icala labo lize liphele ukuthethwa. Okwamanje wothi ngike ngidedele uChris Gandhi esethulela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isigaba se-India esisenyakatho yelizwe eseHimachala Pradesh silwisana legcikwane le-coronavirus osokwenze inani labatholwa belegcikwane leli lehle ngokuhlola abantu abaningi lokulonda abangaba bethintane lalabo abatholakala legcikwane. Lesi sigaba silwisana njalo langendlela embi esikhangelwa ngabatholakala belegcikwane leli. Inhlanganiso ye-World Health Organization yethesa abakubhizimusi lokuthengisa igwayi icala lokusebenzisa indlela zobumenemene ezokuhuga ontanga ukuthi babheme igwayi. Phambilini kwelanga lokukhuthaza ukungabhemi igwayi ele-World Health No Tobacco Day, inhlanganiso ye-World Health Organization isisungule umkhankaso wokukhuthaza ontanga ukuthi bangaqilibezelwa zindlela zokubahuga ukuthi babheme igwayi.
Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Abanini bhizimusi abeZimbabwe beleBotswana sebehlalela evalweni ngemva kwesinqumo sikahulumende walelozwe esokwethula umthetho wokuthi amanye amabhizimusi achiyelwe izizalwane zakweleBotswana kuphela. UMartin Ngwenya weStudio 7 usethulela lolu daba esehaveron kweleBotswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi uthembise ukuthi bazaqinisa uhlelo lokuthuthukisa izalwane zeBotswana olwe-Citizen Economic Empowerment Act. Umthetho lo uzapasiswa edale lePhalamende ngenyanga ezayo kaNhlangula okuzadala ukuba amabhizimusi afana lokwakha, awemsebenzi yezandla efana lokwenza amagedi kanye loyokweluka inwele aphume ezandleni zabo kuza. Kulabaningi abeZimbabwe abaqhuba amabhizimusi la kweleBotswana, ngakho-ke iningi likhathazekile ngekusasa yabo. Umnumzana Edward Ndlovu yena olebhizimusi lokulungisa okwensimbi okufana lamagedi uthi basevalweni kodwa akukho abangakwenza.
Ula esingakwenza uma kungumthetho which will be passed, kumele sibone ukuthi siza kwenza njani sisiya phambili, noma nje lokho kuzasifaka ebunzimeni ngoba most of the businesses only be reserved for ama locals.
Abanye abafana lomnumzana Andreas Sibanda bathi kumgceke ukuthi akuselula emazweni angaphandle ngemva kokuba iSouth Africa layo ithathe inyathelo elifanayo ngokuthi izakhangela ekakhulu izalwane zalo kumathuba emsebenzi uma kungedlula umkhuhlane we-coronavirus.
Lokho okwenzakalayo kutshengisa ukuthi ekhaya kumele kulungiswe, into zidlunge. Asingeke sahlala emzini, sohlala emzini kuze kube nini. Imithetho yabo abayitshintshayo ukunakekela abantu ababo ilungile ngoba kutshengisa ukuthi lilizwe elithanda abantu ababo.
Phansi kwalomthetho eleBotswana lithi noma nje lizafaka amabhizimusi athile ezandleni zenzalo yalo, abokuza abengaqhubeka njengesisebenzi uma bethole imvumo kuhulumende. Umnumzana Elvis Moyo ohlala eHabroni uthi udubo yikuthi imithetho efana le-Citizen Economic Empowerment igcina ilimaza abokuza ikakhulu abeZimbabwe.
Ungawukhangela ezikhathini eziningi into ezifana labo xenophobia, they end up affecting us people from neighboring countries, ikakhulu abantu abamnyama. Ngakho imithetho le efana laleyo usufaka eBotswana is likely going to affect abantu bekhaya.
Umongameli Masisi uthi kumgceke ukuthi umnotho weBotswana usezandleni zabo ukuza wona obanjwe kakhulu ngabadabuka emazweni afana le-India kanye le-China. Aba lokhu bekubhizimusi lezi ezizagcinelwa abeBotswana bazavunyelwa ukuqhubeka besebenza kuze kuyefika ekupheleni kwencwadi yelayisensi yebhizimusi. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Kwezemidlalo, abenhlanganiso yeZimbabwe Football Association bathi isizini yomdlalo wenguqu isizahle ihambelane leyamazwe yaphesheya. Yintshatshela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isizini yomdlalo wenguqu yeZimbabwe ihambelane lokwenzakala kwamanye amazwe lapho imidlalo eqala khona ngenyanga kaNtulikazi siyaphela ngenyanga kaNkwenkwezi ngomnyaka olandelayo. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Football Association uXolisani Gwesela ukuthi lokhu sekungaguquka lonyaka.
Siyakhangalela ukuthi nxa ikorona siphelile lokhu zasilinga lathi isikhathi sokuthi isizini yethu ihambelane lakwamanye amazwe esithi ngesikhiwa yi-alignment.
Lokhu-ke kwazanywa eminyakeni edluleyo kodwa kwehlula ngoba inkundla bezisiba ngamaxhaphozi ngesikhathi Zulu. Ugwesela uthi kumele abanikazi benkundla bezilungise ukuze zilungele ukudlalelwa loba izulu lisina.
Lolu dubo esilalo kuma-stadiums ethu wonke yikho nje sihlala sicela abama-council ukuthi balungise ama-stadium abo ithole nje ihambe kuhle kuyokuhambe kuhle ukuze nxa singa-alina lamanye ama-season akwamanye amazwe singabe lo dubo lwalo.
Ukuba lesizini eqala ngombimbitho isiyafika emaphethelweni ngolwezi kudala ukuba amaqemba kuleli aphatheka kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika athwale nzima ngoba wona engena kulimidlalo ngesikhathi kuhlatshwa ikhefu kweleZimbabwe, ikanti amanye amazwe abe evele esephakathi laphakathi kwesizini. Inhlanganiso ye-Confederation of African Football eminyakeni emibili edluleyo iguqule inhlelo zayo ukuze zihambelane lokwenzakala phesheya kolwandle ngoba bekusiba nokungazwanani phakathi kwamaqembu aphesheya lamazwe akuzwekazi lase-Afrika phezu kwabadlali ukuba bedlalele bani phakathi kweqembu kanye lelizwe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday Living, silomculi opheka njalo umculo acule umdumo warehouse uSimbarashe Kodzai owazakala ngegama lakhe lokucula KOD. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
oti kulesiphiwo sokuphekalo okuhlanganisa iziginci ezijeneyo ukuthi aphume lo mculo ohlakazayo yena ke uthwetshelwe yingwe kondo ngazwelene
ngazalwa ngo-1990 ngizalelwa esibhedlela sasempilo kwakumhlaka 6 August kuncwaba kasiphela ngasuka lapho ngase ngisiyafunda eChaunda Primary School isecondary education yami ngayenzela futhi eGwanda eManama kanti ke isicoco sami degree ngayithole MSU ngaqalisa ukuhlabela ngo-2008 kusukusela khona apho ngahle ngaziphi ibizo KOD ilibizo lami lezomculo
ledlala the lakheli child chisayo KOD alibiza emotion lona limumethe ingoma ezilithumi njalo selingenile kuZulu
abantu bakithi umculo wamba uthanda bayawuthanda kakhulu ukuthi okwakathi sisikhuluma kunje sengisebenza nabe Europe yakhule Portugal ngisebenza fire satellite uleyo into engiyenzayo ngenza ialbum le kuthiwa nguVemelha ngesi Portuguese ayi bayithanda kakhulu leke iwothamelwa ngabantu abaningi ikakhulu abadlala amachacho labanye abahlabelayo abadlala amachacho ababaliso vela kwikhumpo Fiji labanye nje abahlabelayo abaningi engeza ke ngabaqamba abantu abangi-inspireyo ngabantu abayiza ho-ho house music abantu abafana nabo Kanye West abantu abafana nabo Black Coffee and the likes so ke kule imiculo engiyenzayo leyi ngisebenza nabantu abaningi abantu ababalisa omsisi K abantu ababalisa omandisa othando labo Fiji njoba nke ngatho
bonke abaculi uKOD udinga osekelo kini balaleli njalo ingoma zakhe ziyatholakala sesikhona
KOD_worldwide ngithanda ukuthi ngilibonge lonke ebekade linisupport eminyakeni edlulileyo esikhathini esedluleyo ngithanda ukuthi ngiqhube kanti senza njalo kulabanye abakade bengangazi njengoba selizwile ngami ye ngingowenu emkhosini enjengemtshado emkhosini enjengabo birthday leminye imikhosi graduation ingoma zami zikhona ezilungele you know izinto zonke lezo zitholakala endaweni eziningi o-iTunes ama social media nje wonke ziyatholakala
uSimarathe Khozai ule studio ngakibo eGobalanda lapho apheka imiculo etshiyeneyo ephathisa abaculi abafuna ukugcinezela eyabo imiculo nguye phela KOD ebesilayo kuhlelo woza woza Friday ikamrami u-Ezra Chizasbane
Africa.
Isikhathi sethu asavumi balaleli ukuba siqhubekele phambili ngohlelo lwethu, kodwa singakalugqibi lolu hlelo. Wothi isikhangele ebesihamba phambili. Ebantwini abahlolwe izolo batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe, bakhuphule inani lasebelaleli gciwane elizweni laya kwaba likhulu lamashumi phosi amahlanu, 149. Umthethwandaba we-High Court usulahle isicelo sebandla le-MDC Alliance sokumisa ibandla le-MDCT ukubana lixotshise amalunga aleli bandla edalele iPhalamende. Kuwoza Friday liviki besilomculi opheka njalo umculo acule umdumo we-House uSimbarashe Kodzai owazakala ngegama lwakhe lokucula elithi KOD. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Praxedis Jeremiah, ngisithi libe lempela sonto elichukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.